ndikanzwa kufara chaizvo. Chinhu chandaive nechishuwo nacho kubva nditange zvokumhanya izvo. Saka ndakabudirira kuenda kunomirira nyika kumaolympics uku. Ndakanzwa kufara ende ndakatenda Mwari nezvozvo.
Wakatanga riini kuita zvekumhanya uyezve uchange uri kupinda mumujaho upi kumaolympics?
Zvokumhanya ndakatanga ndiri kuprimary ndisine 12 years ndichimhanya mahedhos. But ndanga ndisina shungu nazvo, but pandakazoenda mumazoe ndipandakazotanga kuita serious nazvo. Ndakukonsetita nezvazvo zvakanyanya. Pamaolympics ndichange ndichimhanya mujaho we200 meters. Ndo mujaho wandichimhanya iwoyo.
Uri kuita gadziriro yako uri kupi uyezve uchaenda riini kumaolympics?
Pari zvino ndiri kugermany ndichiita gadziriro yangu yemaolympics and kumaolympics ndichawanikwa ndichienda 25 July. Maolympics achizotanga 26. So pari zvino ndiri kuita gadziriro yangu ndiri kugermany pamwe chete nemumwe wangu makanaka ichecharamba.
Chiwiro yako ndeyei takatarisa iwo maolympics aya? Unofunga here kuti uchauya nemenduru?
Ndingangoti chishuwo chokuya nemenduru kubva kumaolympics chiripo, asi kuti ndizoriwana chinhu zvakaoma, nekuti mune mumwe ari kubva kunyika kwavo achiuya akatageta menduru iroro, and zvichange zvakaoma kuwana menduru pamaolympics, nekuti igoo yemumwe nemumwe achabva kunyika kwavo achiuya kuzomhanya akamirira nyika yavo akazvimiririra nyange nedzinza ravo. Saka ini ndingangoti chishuwo chiripo.
Uri kuwana here rutsigiro rwakakwana kubva kumhuri nevamwewo, uyezve ungawanikwe iwe uchipa kurudziro yekuti chii kune vamwe vabereki vane vana vavo vanoda kuita zvemitambo?
Rutsigiro ndikurwana rwakakwana chaizvo kubva kuvabereki vangu nemhuri yekwedu pamwe chete neveZimbabwe Olympic Committee. Ndinoramba ndingotenda Mwari nokundiunzira vanhu ivavo mukama weupenyu hwangu, nokuti vashandura upenyu hwangu, vachinja upenyu hwangu. Mhuri yekwedu inondibatsira zvikuru sei neminamato, nokundikurudzira zuva nezuva ndirambe ndichishanda nesimba. Vanoramba vachindiencouraja zuva nezuva kuti ndirambe ndakatsungirira, nekuti hazvinoreruka tinogara kure nevabereki. Uri kuzvionera pokurara, kuzvionera zvokudya, hazvinoreruka. Asi vabereki vangu they are always anogara varipo vachinditsigira, vachindikurudzira ndirambe ndichiita zvakanaka. Ende kurudziro yangu handingangopa vechidiki nevabereki vavo, ndingangoti vabereki, musadzvanyirira vana kuti vasaite masports, nekuti pakupera kwezuva hamuzive kuti Mwari akaronge neupenyu hwemwana wenyu. Dzimwene dzenguva mwana wenyu anogona akapiwa chipo chokumhanya, asi imiwe munenge muchida kwazvo kuti mwana wenyu aite zvemabhuku. Pakupedzisira mwana anozopedzisira akuita zvechihwandehwande, akuita zvokumhanya zvacho zvechihwandehwande. Pakupedzisira ndopamosangana nditsaona dzimwe dzamwe musinganzwisise. Saka ndinongokurudzira vabereki kuti vakurudzire vana vavo, vatsigire vana vavo kuti vaite masports, nekuti mabhuku haasiriwo ndiwo ega anoitisa anoraramisa mukama upenyu, asi ndiwo ega anoitisa mari. Masports anoitisa mari. Masports unotowana upenyu hwakanaka, unoshamisa, unotokunda vamwe vanhu vakakonsetita nemabhuku. Ndisiri kureva hangu kuti mabhuku haafanirwa kuitwa, mabhuku anofanira kuitwa, mabhuku akakosha, asi ndichinyanyotsigira pakuti vabereki vasadzvanyire vana kuti vasaite masports. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Ende vana vacho varambe vakatsungirira, vasadzoserwa shure nemashoko evanhu, varamba vachiisa Mwari pamberi, varamba vachinamata mune zvose zvavanoita. Ndo mashoko angu.